sangano remagweto reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa padande mutande raro reTwitter kuti vagodzwe chidhau karembera nhengo yebato yeCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vanozikanwa nekuti madzibaba veshanduko varohwa vari mumaoko emapurisa kukamba yeHarare Central. Sete lecturer inotiwo vari kupomerwa mhosva yekusazvibata zvakanaka paruzhinji vachinzi vanga vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vaNelson Chamisa veCCC. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko ratiwo padande mutande reTwitter pari kuitwa tsvakurudzo nezvenyaya yekusabatwa zvakanaka kwavakarembera vari mumaoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kuongorora nyaya yekuti varohwa vari mumaoko emapurisa uye imwe nyaya vari kupomerwa yekuti vange vachitsvaga rutsigiro zvisina mvumo yemapurisa nekunziwo vatuka mapurisa pavange vachida kusungwa. Mutauriri weCCC Muzvaya Fadzai Mahere vatiwo imwe nhengo yava Amai Thokozi Ledure vari kuda kutsvaga chigaro cheukanzura kuUmuzimwane Ward 20 vakarara vachishungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF.
CCC hatisi kufara zvamutose neelectoral environment iriko. ZANUPF iri kushandisa mhirizhonga neviolence. Nhasi chaiye madzibaba veshanduko vasungwa pedzezvo ndobva varohwa zvakare. Takaona kukwekwe vanhu veZANUPF vakakonda mbonini yuve. Zvakare tine nyaya yaErastus Nyandoro kuHarare East akarohwa zvakare nevanhu nemapurisa uye kuHarare East praitika violence nematatsi veZANUPF. Tine nyaya yaTobeki Ledube ari kubawayo zvakare akarohwa nematatsi veZANUPF.
Mune imwewo nyaya bato reZANUPF rinoti rinoda kukunda sarudzo zvakachena uye ishuviro yavo kuti mapato ese zvematongerwo enyika akwanise kutsvaga rutsigiro. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, murongi wemusangano nekufambiswa kwemabasa mubato reZANUPF vaMike Bima vati bato reZANUPF rinoda kuti mapato ese avachakwikwidzana nawo musarudzo vatsvage rutsigiro vakasununguka uye kusina mhirizhonga.
As we go into elections, all parties should be given the opportunity to go and sell what they want to do as a government. We'll carry the day. So we've no fear. We wouldn't want to run a race where we run it alone. Otherwise, there is no competition. So we are as a party. We would like to compete. We are ready for competition and we will win in that competition, but we want to win in a free and fair manner. That's why we as a party we don't condone issues of violence. We want fair play.
Votatarisanane sarudzo mapato ese munyika anofanirwa kupiwa mukana wekutsvaga rutsigiro pamwe nekutaurira vanhu zvavachaita kana vave hurumende. Hatityi uye hatidi makundano atiri tega. Sebato tinotoda kukwidzana nevamwe uye tichahwina asi toda kuhwina zviri pajekerere. Hatitodi mhirizhonga.
Vatiwo bato reZANUPF riri kushandisa sarudzo dziri kutarisirwa muna kurume sechiyero kuona kuti zviga zvehurumende zviri kutsigirwa here. Vaenderera mberi vachiti bato ravo ratotangawo kupa ruzivo kune avo vachange vari panzvimbo dzekuvhoterwa kana kuti mapolling agents. Asi Muzvaya Mahere vati ibasa reZANUPF kutaura zvekusada mhirizhonga asi vachiita.
ZANUPF inotaura sezvaita vabii naizvozvo kuti havasi kuda mhirizhonga asi on the ground mhirizhonga ndoyavari kutoshandisa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaSidix Muradzikwa vatiwo mamwe mapato munyika haasi kupiwa mukana wekutsvaga rutsigiro.
Rinonyenga rinohwarara uyezve dindingo harichinji mavararo. Zvinhu zvizhinji zvinovimbiswa nekutaurwa nebato reZANUPF asi nguva zhinji hari zvozadzidzi zvarinotaura. Mamwe mapato haasi kuwaniswa mukana yakakodzera. Anoshandisirwa mhirizhonga nemitemo yainonzi lawfare pachirungu kana vachida kuita marali kana kuti vabudewo zvavo pazvivhitivhiti kana nepedzero dzenyika panguva yatikasasana nayo mabaelections harisi kuitika zvinhu izvozvo. Saka yangorowo mashoko zvavo kwete kuti ndozvarinoita bato iri bato remhirizhonga.
sarudzo dzemabai elections dziri kutarisirwa kuitwa musi wa 26 Gurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.